Ini ndinoti dambudziko guru rinoenda kune vanotungamirira nyika. Ende vanotungamirira nyika ndivo vamunangagwa vakapinda panyanga pamaelection akapfuura. Vanenge vahwina maelection vanofunana kuti vari patinoti chirungu magnanimous ne victory. Votaurirawo namaprofessionals. Dambudziko redu muZimbabwe guru nderekuti tinowana hurumende kana kuti vatungamiri vehurumende vachiita inoita over expenditure. Saka ndo dambudziko rataifanira kuti tinyanyotarisa. Asi kune vakazouya vamwe ava vachida kuisa blame hombe kuvanhuwo zvavo vasina zvavo. Saka new policies dzakauya navanuye navamangudya idzi ndo dzakavhundutsa vanhu namazvinhu zvikaita mamire nerongo. Asi ndinoona sekuti dai vakangozama kuti vaende padambudziko redu ratinaro rokuti nyika iyi ine vanhu vanospenda kupfuura zvatinokwanisa kugenereta muzvima zvazvaanobata.
Vachiri mumhanzu, munotiwo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika, ndiani anofanira kunge achipomerwa mhosva apa?
Ndingati maonero andinoitawo ininiwo zvangu ndokuti nyika yashaya one yatingati professionalism iri kuleka zvakanyanyisa maitirwo maranirwo ebusiness kumakambanis edu. Anova makambanis anonzi aya ndiwo makambanis avanhu vatema. Tochizobvapo takuchienda kuruzhinji rweZimbabwewo futi. Hatina chunhu chatinokwanisa kuti ichi hatichidi, ichi tinochida. Tinotoona kuti tisu vamwe vanotopesvedzera zvinhu zvakaita saizvozvo. Tikatarisa pane nyaya dzamaprizes iyaya, vanoti vakawanda maprizes akonzereswa nenyaya ye 2 cents per dollar yakataurwa naminista wezvefinance. Asi hapana munhu kana kuti ES maZimbabwens vanonyatsokudzamisa pfungwa kuti izvezvi zvinomboreti kudizi. You find that vanhu vanonyatsokushanda inonzi proper employment muZimbabwe vanhu vashomanana. Iye zvino mukanyatsa kutarisa vanhu vanga vachirwisana namapurisa kuti no mapurisa musavabvisa vanhu vanogosha mbeva muna First Street. Asi on the other hand the very same Zimbabwe ndokuti ichiri nyika here iyoyo, richiri dhorobha here ireri rinoita kuti vanhu vagochere chibage muna First Street. Asi iwewe ndiwo unonochitenga chibage chacho imomo muna First Street. The very same person anocomplain.
Vazho munoti nemashoko aya,
ndinokuva kuti chikuru ndechekuti vanhu vari muhurumende vanotungamira hongo vanofanira kuwanikwa vachitaura chinhu chimwe chete kuti chaicho chapa kuti zvinhu zvikwire kudai chii. Kwete kuti tizowana kuti zvinhu zvichikwira kudai tinoona vana vanoyona navamangudya vachiti zvichanaka, toona vamwe vana bekimbo vachiti haisi hatizizi kuti zvakabva sei. Saka ndinoona sekuti pane kutiza responsibility kana kukurumidza kumedza kutenga kuchada. Changachifanira kuti chiitwe iconsultation kana tichida kuti tiplane inhamba kutsvagawo kutitsvagurudzo dzokuti tikaita izvi ultimate result inoita sei.
Vachiri mumhanzi, munotii kune vanhu vari kuti hurumende yakundikana?
Ava ndo zvandotika vanhu maZimbabwens pane nyaya dzokunzvera politics tichiri kure hatisati tatombonyatsokunzwisisa. Nokuti maZimbabwens ungati tiri kufamba nemhepo ikavhuvhuta yakananga koko tinotevera ikoko ikajija totevera ikoko. Ndapa mufananidzo wamavendors kune dzimwe nyika kana kwamuri ikoko imimi veStudio 7 kuAmerica. Kune nzvimbo dziri designated for each kana icho kana icho. Kana ukada chinhu ichocho unotoenda kunzvimbo yacho. But now in Zimbabwe look tiri kuti hiye aZimbabwens vanoti isusu musatibvisa muna First Street. Totorazve maZimbabwens voti isusu tinoda siti yakanaka. Saka munhu wani uyu ari kuisa svina apa panozva kuti hapana toiri. Iyezve mumwe muZimbabwe anonyatsokutenga that product inospread korera. Ino munhu wanoziva kuti pari pano apa munhu uyu hapana kana chinhu chinonzi utano, hapana kana chinhu chinonzi toiri. But the very same Zimbabwean akapfeka sutu yake nokudzidza kwake totoencourage that form of. Saka tina maZimbabwens vana double standards vasingazivi chavanoda.
Vazhou, tingati here nyika yasvika panguva yekuti ingada zvakare hurumende yemubatanidzwa imwe GNU?
GNU inonetsa kuti hazvirevi kuti kana mukaita GNU toti mungasolva maproblems ariko. But handidangotaura hangu ndechekuti hurumende yakonewa. Because urumende ndo inaita planning. Ize zuka wabunza kuti chanesa pasio elichii kutitiwani. Ndirimu kiwi ize zizi. Inaita 5 kilometers away. Tirimu asingu. Hapana consistent policy. Mbo chataza kuti fuel tisha elichii. Hapana issue planning in terms of kuti tite production tiwane foreign currency. Only a few people ndo wanangwa jikata zinzawa wajita zinukumba wachende saizi ni ma minerals that no process or outside pisina maximum benefit from such minerals. Sala inendo kuti warimu urumenda wa ndo wakone wakone nyango tika unza GNU. Ino tineta na kuti GNU ino ngone za kuti wanangwa they will still concentrate competition yao waka nanga 2023. Tichingo peza GNU ya 2023 hatina kuti solution.
Vachiri mumhanzi, pane vamwe vari kuenga nyaya dzeuori mumamiriro akaita zvinhu zvikuru munyaya dzezveupfumi. Munotiwo?
Vanogona kufunga saizvozvo, but sokutaura kwandoita kuti ino hapana research kana kunzwera. Kungonakirwa nokutaura. Because you cannot say iwewe vanhu vari kutonga ndo vanohori, asi muchiona vanhu vari mustreet. Action yatinomboita nazvo ndeyei? Isusu vacho tisu tinoparticipata muuroyi hwacho ihwohwo.